Regai tikazvisinyore kuti munhu unyore upenyu hwako uhuise pachena kuti nyika yese nechapwati chese chione kuti upenyu hwakamira sei. Zvakandidenha kuti ndinyore bhuku iri ndakagara kubva ndiri mudiki ndichingoda kuti ha regaiwo ndinyore bhuku maringe neupenyu hwangu. Pati zvikuru sei ndati kurei ndaverenga bhuku rakanyorwa maringe neupenyu waDr. Martin Luther King vekuAmerica. Vairwira kodzero dzevanhu dzinonzi nechirungu human rights movement by then in the mid-60s. Vakava vanondidenha zvikuru Dr. Martin Luther King. Uye zvimwe munhu akandidenha kuti ndinyorewo bhuku richitaura pamusoro peupenyu hwangu ndiPresident Nelson Rolihlahla Mandela Madiba ekusouth Africa Long Walk to Freedom. Bhuku rakandidenha zvikuru iroro kuti akanga ari gweta vaitofanira kurarama upenyu hwakanaka vaMandela, President Mandela, asi vakasiya zvese zvinovagara 27 years mujere vachida kuti vanhu vawane kodzero dzavo varombo nevaifupika. Saka inini muchidimu ndinongoti izvo machengeterwo nemarayirwo andakaitwa namai vangu mubuya tuwe kana gogo tuwe maipita vakandidzidzisa kuti ukabatsira nherera nechirikadzi kana kuvamirira unonga wabata mwoyo wamwari, unenge wadenha Mwari kuti vakuropafadza. Saka just felt kuti regai ndidi ndinyore upenyu hwangu nekuti upenyu hwangu ndakakura ndichishupika zvikuru kwazvo. Dai pasina mai vangu vaita maricho kuti tikwanise kuenda kuchikoro tiwane chekudya nechekupfeka, zvaitiomera kana kufunda ndingasambonda kuchikoro inini nemasiblings angu kana kuti nevakoma vangu vezvinengasisikiriko kupedzisira ndingasambonda kuchikoro zvachose. Saka ndakaona kuti no, regai ndinyore bhuku panga kuita munhu anegura kunge aine upenyu hwakaita sehwangu asi munhu vaushingirira. Uyezve kana Mwari vachinge vari pakati pazvo yavanoti nechirungu the God factor kana ichinge iripo, zvinhu zvinofamba.
Tinoona kuti bhuku renyu riri kubata upenyu hwenyu munyika mbiri, Zimbabwe neNew Zealand. Makazvikwanisa sei izvi?
Ndakaona zvakakodzera pandaitsanangura upenyu hwangu kubva musi ndakazvarwa kusvika pandakazokwanisa kuenda kuNew Zealand. Ndakakura muZimbabwe ndobva ndatsanangura nezvakaitika muZimbabwe muri upenyu hwangu. Uyezve ndauyawo kuno ndikagodonda nekutsanangura zvandakapinda mazviri ndiri muno New Zealand. Maropafadzo nezvimwe zvazvakaoma makukutu nemachallenges muupenyu.
Bhuku renyu Dr. Tuwe riri kutambirwa sei nemhuri yeZimbabwe?
Tinotenda zvikuru. Bhuku iri riri kutambirwa zvakanaka chaizvo nemhuri yeZimbabwe vari muno muNew Zealand. Regai ndichange ndichiti pandakanyora bhuku iri takaita inonzi nechirungu launch muguta guru kana mucapital city yeNew Zealand inonzi muWellington. Vanhu vakatenga uye vanhu vakauya vakatsigira zvikuru sei vana vemhuri yeZimbabwe nevanobva kuAfrica. Even iyo muno muNew Zealand vanga vakawanda vakatsigira. Regai ndichiti muchidimu within an hour takatengesa 105 copies. Ndiri kutengesa mabhuku kuno nemari yekuNew Zealand $40 a copy, asi bhuku rakaokshenewa rakutanga rakatengwa ne $200 kopi imwe chete, vechipiri rikatengwa ne $100 per copy anga akawanda. Tikangoti vanhu vaidonata vachiti aiwa tinotenda nebasa guru ramakaita. Saka ndinotenda mhuri yeZimbabwe.
Kunze kwekunyora mabhuku zvii zvimwe zvamunoita?
Kunze kwekunyora mabhuku ndiri kuwanikawo ndichibatsira kumusha vanotambura akaunti nherera. Pane zvikoro zvatiri kubatsira kumusha ini nemudzimai wangu zviri mubhuku iroro. Saka inyaya iri pachena, haisi nyaya yekuviga. Takabatsira vana vaigona zvikuru asi vanga vari nherera pachikoro chinonzi Chigware Primary School iri kuSangati inova mudunhu ratiri kugara. Zvino takazotama kubva kuMondoro tikaenda kuSangati. Saka takabatsira ine mudzimai wangu nevana nemhuri yangu takabatsira mastudents. Tinotumira mabhuku kumusha ezvinezvi ndiri deputy chair of the Zimbabwe Rural Schools Labour Trust iri kuno kuNew Zealand. The deputy chairperson of the New Zealand chapter. Tine muchapter iri kuAustralia neimwe iri kuZimbabwe ikoko. Saka tinotumira mabhuku. So far takatumira makago maviri tikabatsira more than 100 schools. Makanipa interview last time ndakazvinyora zvakare mubhuku. Saka izvinezvi panto nekago yasara kuti titumire kuZimbabwe. Matinguva ndinoona kupi nguva inonetsa, asi kana une shungu neyatinoti noble cause and an objective kuita zvimwe zvinhu, aiwa Mwari anotiwanisa mukana wekutipo nguva kuti tikwanise kubatsira nekuti tingaite sei.